haikoti yatambira mapepa edu iko zvino mutongi wedare guru ari kuongorora mapepa achizotipa zuva rekuti tiuye kuti titaure nyaya yedu tiparure nyaya yedu pamberi pake tinotarisira kuti zuva ratinopiwa kungava nhasi manheru kana kuti mangwana kuseni seni before nguva yatakatara kuti tiite musangano wedu welaunch ye-CCC campaign saka ndo zviripo pari zvino takamirira kuti tichinzwa kuti tichanzwika nguvai kuitira kuti musangano wedu wamangwana uenderere mberi pasina mhirizhoni.
Asi munozoona here muchikwanisa kunge muchiunganidza nhengo dzenyu muchiita musangano iwewa muri kutarisira toti mapiwa mhinduro nedare usiku huno kana mangwana kuseni?
Hongu pachaita hapo kurema kurema pakuramba tichiunganidza vanhu asi vanhu vakatogadzirira vanhu izvozvi kutaura kudai mubhindu rayanga ingori yelo yelo chete kutaura kudai kubva nzvimbo dzakasiyana dzezimbabwe vanhu vakatomirira kuti tokuda kuti tingonzwa kudare kuti musangano wedu wabvumidzwa here toenda tonotarura urongwa hwekampeni yedu yemuzimbabwe because yaita malogistical issues tinotarisira ndo hunonge huri urongwa hweava vanenge vachida kutimisa kuti tise musangano yedu pavanoisa maprohibition ava vanenge vachiziva kuti mukumatare matanho anenge vatora haakwanisi kuti anobudirira asi chavanoziva ndechekuti tinenge vanenge vakanganisa kampeni yedu vanenge vakanganisa kuronga kwedu vanenge vakanganisa masupporters edu vane shuviro chete yekuti vaite jumpen maspirit evanhu vaite jumpen maspirit evanhu particularly panguva imwe yekampeni vanhu vakagadzirira kuti vaakuda kuenda kuti vanoita sarudzo dzavo vachitaridza president nelson chamisa as the next president of zimbabwe.